Munyori mukuru we MDC inotungamirwa navamogen Changraiva Douglas Monzora vanoti bato ravo ranga rava nemakore akawanda richirwira kuti sangano reZimbabwe Electoral Commission rishandise biometric voter registration musarudzo.
Kuti tinoda voter registration ye biometric. Zvazvinoreva ndezvokuti vanhu vanosenzesa zvigunwe zvavo. Nokuti zviripo ndezvokuti kusikwa kwakaita vanhu naMwari hapana munhu ane malaini aya epachigunwe akafanana neumwe munhu. Munhu wese pasi pano ane malaini ake akasiyana. Saka munhu akaisa chigunwe chake chinobva chapangidza kuti ndiye. Zvazvakanakira ndezvokuti hapachina zviya zvekupiridzira sarudzo munhu achivhota katatu katatu achisenzesa mavota registration slips.
Vamonzora vakurudzira kuti zeka haifanirwi kungoshandisa nzira iyi pakunyoresa kuvhota, asi kuti ienderere mberi nekushandisa urongwa uhu kunyange pakuvhota vakati, izvi zvinogona kubatsira kuti sarudzo muZimbabwe dzisabiriririrwe. Vati sebato zvinovafadza nekuti kuchinjwa kwekunyoresa kuvhota kunoreva gwaro revavhoti idzva.
Chatanga chatinonyanya kuda ndechokuti kana munhu achinge aonekwa kuti muvhoti tichisenzesa chigunwe chake anofanira kubva angovhota achisenzesa chigunwe ichocho pasina zvokuti panenge paine yatingati manual yekuti panombozombotariswa zvakare pachichekwa pachisenzeswa ballot papers. Kana zvisingakwanisiki hazvo panenge paakuda kuti poitwa system yekuti munhu achingoisa chigunwe chake achivhota paanodira yobva yango register kusenda kuti kune munhu aisa vhoti and vhoti yake yaenda kuna nhingi.
Mutauriri webato rePeople's Democratic Party vaJacob Mafume vatsigirawo vachiti kushandiswa kwenzira iyi mukunyoresa kuvhota ndezvimwe zvingabatsira kuti Zimbabwe iite sarudzo dzisina bopoto.
Yes, nyaya yevoters roll biometric voters roll inyaya yatakangova tabvirira kutaura. Biometric zvinongoreva kuti picture yako, fingerprint yako, kana eyeprint yako, kana zvimwe DNA yako inenge yavapo pavoters roll. Saka ukaenda ipapo unokwanisa kuzviona, kukwanisa kuidentifywa. Izvi zvinotibetsera kuti tizive kuti nanga vavhota.
Vamafume vatiwo sangano rezeka harifanirwi kugumira kunyoresa vavhoti vachishandisa pabiometric, asi kuita zvimwe zvinoita kuti sarudzo dzisabiriririrwe.
Biometric voters roll chinhano chinokosha, but ndio chinhano chemamwe ezvinhano zvinofanirwa kuita. Nzou haivhiiwi nedivi rimwe, inovhiiwa nemativi akasiyana-siyana. Tikavhiya nyaya yebiometric voters roll, tichifanirwa kubvisa nyaya yeintimidation, violence kune vanhu yemhirizhonga nekutyidzirana kwevanhu. Tofanirwa kubvisa nyaya yemaCIO nevamwe vese vakazara kuzeki. Tofanirwa kubvisa nyaya yekuti vanhu havanyanyi kudzidziswa zvakanaka-naka kuti maelection akambomira sei, hatinoti your voter education muchirungu.
Mukuru wesangano rakazvimiririra rinoongorora nyaya dzesarudzo reZimbabwe Election Resource Center vataonda Chimini varumbidzawo chirongwa ichi vakati zvinoita kuti veruzhinji vadzorerwe vimbo munyaya dzesarudzo, asi vati ichi chingori chikamu chezvimwe zvezvinhu zvinoita kuti sarudzo dzive dzakachena.
Nyaya yebiometric voters roll tinoiona iri nyaya yakanaka. Inyaya yakanaka nekuti iri kutipa mukana wekuti tinge tichigadzirisa gwaro revavhoti patsva. Takanyanyotarisana nenyaya yekuti musarudzo dzapfuura, nyaya yegwaro revavhoti yanga iri nyaya yanga ichinetsa, yaipaka kukwikwidzana nekakudhunzirana pane zvematongerwo enyika nesuwo vanoongorora nyaya dzesarudzo. Saka tapuwa mukana iye zvino kuti gwaro iroro rigadzirike, asi rigadzirike richiratidzawo zvakare kuti vacho vari kunzi ndivo vavhoti, vanhu chaivo vanofanira kunge vachivhota.
Sarudzo dzemuZimbabwe dzinogara dzakaita mutauro, vamwe vachiti gwaro revavhoti harina kumira zvakanaka, vamwe vachiti riri kushandiswa nehurumende mukuburidzira sarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.